Ndinoda kutaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti varairidzi pamwe chete namamwe masivhu sevhenzi vanonyunyuta uyezve vanoshora danho rehurumende. Zvinoratidza kuti hurumende yakatouya isingadi manegotiation, yakatongouya ichida kupa varairidzi $100. $100 varairidzi varikutaura kuti haikwani. $100 ikaisa mubhengi, vakairidzi vane zvikwereti, vakurarama nezvikwereti, inobva yatorwa nezvikwereti. Uyezve asingati vanhu vaona $100 kuenda kubasa, vana vacho vanenge vachidyei.
Saka muri kureva here kuti munenge mwakuregedza kuenda kubasa?
Varairidzi vanoti mudzimba dzavo mune mandimbuto makuririndi namabandera kudai, havakwanisi kuti vaende kubasa vasina mari idzodzo. Mburi dzavo dzichifa nenzara, vana lezinoti vachida mari yekuti vabhadhare pavanogara. Saka hurumende tinofanira kuziva zvekuti ngaiuye ichida kutaura navarairidzi, kwete kuti iye audze zvokuita. Hurumende yakaebva yatora arauto yotoita kuti yaita dhiri navarairidzi. Saka aipanembesa varairidzi vatotungamirira vanotiudza kuti hapana tengo apa, vatenzi varaira mutakura. Saka hapana kunoendiwa kunze kwekuti hurumende yagozekare nebeta ofa. Beta ofa yehurumende iyi inofanira kuuya mugohwerawo vasati vasvika, nokuti mugohwerawo ndopanotosvika kwamvura vaiteka makumbo.